ichokwadi hatisosangana navo vakasukuwere chete tinosangana ivo nedare ravo nevamwe vese vanobva kumapazi ehurumende akasiyana siyana nekuti hatisauri chirongwa chichingoita kunge chiri pakati pedu saapex council naye vakasukuwere asi kuti no chinobata vakuru vakuru vese vehurumende saka ndakukonfirma kuti misangano yemangwana tinawozve chokwadi cha230
chii chikuru chingatarisirwa kuwanikwa nevashandi vehurumende kubva mumusangano uyu vamuship
musangano wakatikoshera zvikuru nekuti pane nyaya yedzimba yemasenza about 100,000 or so takapromiswa nehurumende kuti tichapa vashandi vehurumende chinova chinhu chatakagashira nemaoko matatu chaiwo saka kana zvichikakwanisika mangwana acho tobva tasaendana zvibvumirano zvacho zvekuti isusu sevatungamiriri vevashandi vehurumende naye hurumende yacho nerimwe bandiko rehurumende rinonzi UDCOP tiri kushanda tiri pamwe chete takadaro zvokuti pari zvino izvozvi ndichiri muofisi kutaura kunoku mazita vanhu vari kungounza kuda kubata deadline yacho yanhasi inoyi vanhu vakatigashira zvikuru chirongwa ichochichi nekuti chirongwa chinoini chito nehurumende chinenge chichiri affordable kuti hatidoti chigone kunge chirefta vanhu vashoma vashoma mari pamusoro aiwa asi kuti even anotsvaira chaya rinoshanda hurumende agonewo kuti panopera gore apa kana first quarter igore riri kupera iyi anenge ano imba yaanenge achibhadhira zvisingamurwadzi saka mangwana tinofunga kuti tichabuda chaizvo nezvinobatika panhau yekuwaniswa pekugara iyoyi chimwe chinhu zvakare ndechekuti izvozvi pane mabhengi atitaura nawo kuti vagouya nzai iya inonzi mortgage financing nekuti munhu anogona kana kuvakirwa imba dzingava kana 2-3 rooms kana 2-3 bedrooms wozowana hari kana 10 years kana 25 years achibhadhara but achigara mumba macho imomo
ko panyayawo yemari dzekutendwa kana mabhonasi ipane chamati manzwa here kubva kuhurumende
mashoko atinawo ndeyekuti mutungamiri wenyika ino his excellence vamugabe vakatine mashoko ekuti tikataura izvozvo kuti vashandi vehurumende ngavape kutendwa kwavo now izvozvo tinozvigamuchira because zviri kubva from the highest office in the land saka tido kuti tiwanikwe tiri vanhu vanoda kuita doubt maybe kuti zvataurwa nemutungamiri wenyika tozvidhauta vasati vatata so takamirira mashoko iwayo from the highest office in the land handifungi kuti vangatinyetere tinozvigashira izvozvo nekuti pane pazvakada kumboitika zvakare vakauya vakati kwete vashandi vaurumende ngavapiwe bhonasi saka totofenda kuti vauya nemashoko iwayo isu hatichina doubt takutotarisa kuti inouya maybe tangosara nechekuti musangano watichaita ndeekutoti tinzwe kuti iri kuya riini nekuti achatanga ndiani asi tatone chivimbo chikuru chekuti inouya sekutaura kwakaita mutungamiri wenyika inei.